kunyangwe hazvo vakawanda vevanhu vakare mara vachitsigira danho rakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa rekuwedzera nguva yekuti vanhu vagare mudzimba dzavo senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavhairasi. Kugara vanhu vakazvivharira mudzimba uku kuri kuita kuti vakaremara avo vanorarama nenzira dzakasiyana-siyana vatadze kuzviriritira. Mutungamiri wesangano reNational Council of Disabled Persons of Zimbabwe, Amai Farai Cherera, vanoti kumanikidzwa kuri kuitwa kuti vanhu vagare mudzimba dzavo kuri kusiya nhengo dzesangano ravo dziri parumana nzombe kuburikidza nekushaya cheuviri.
Vanhu vaakushaya vanhu vakaremara mari dzokubhadhara marents edzimba. Chirwere ichi chaunza kusagadzikana kwevanhu vakaremara voshaya mari yekutenga kana hupfu. Vemuzvitoro vaakukwidza zuva nezuva zvokuti hazvichakwanisiki kunge zvichatengekeka nemunhu akaremara.
Amai Cherera vanoti kunyange hazvo paine rubatsiro rwuri kupihwa kuvanhu munguva ino, chokwadi chiripo ndechekuti vakaremara vazhinji havasi kuwana zvinhu zvekuzvidzivirira kuti vasabatwe nechirwere checoronavhairasi, sezvo paine zvipingaidzo zviri kupa kuti vatadze kuwana rubatsiro urwu.
Kune vanhu vakaremara masanitaiza asati asvika, kunyange nesu vakaremara vacho vari mumadhorobha tiri kungonzwa achitaurwa. Taikumbirisa zvikuru sei ivo vachanogovera masanitaiza vacho kuti pavanogovera vabvunzewo munharaunda dzavanenge vari kuti vakaremara varipi tivapewo masanitaiza.
Mumwe wevanhu vasiri kuwana rubatsiro vaGeorge Mangwiro vekuHeathcliff, avo vakaremara uye vachishandisa madondoro, vanotiwo mari dziri kupihwa vanotambura serubatsiro nehurumende kuitira kuti vanhu ava vabatsirike panguva ino hadzisi kusvika kune vakaremara vakawanda.
Kuma200 uko hatakapromiswawo nesocial offare hatisati tamawana, ende hatizivi chakapinda zvakapinzwa here muchirongwa chacho, hatitombozviva kuti vari kuitawo sei vanhu vavo. Zvakatiomera kunyora tinongonyorwa muno tambwa nekunyorwa asi tabudawo hapana.
Dambudziko riri kusangana navamangwiro idambudziko riri kusanganawo naAmai Pauline Mupotaringwa vekuGlenview, avo vanoshandisa wheelchair pamwe nekupfeka mapampers.
Iye zvino vanhu vakativa vakanzwiuya munyorese muvhure maakaunti, takaenda zvikanzi vanhu vakwana, tikadzoka tinongofambira mahara nguva yese, ende ndiro chokufambisa chacho chinotondinetsa. Mwari ngavapindire.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubazi rezvekugara kwakanaka kwevanhu kuti sei vakaremara ava vasiri kuwana rubatsiro kubva muhomwe yemari inoita ma600 emamiriyoni emadhora iyo yakaparurwa nehurumende ichinzi ichashandiswa kwemwedzi mitatu mukubatsira vanhu vanoshaya. Vasidhi Chitsiwa, avo vanoshandisa wheelchair, vanoti vakaremara vakawanda vari kushaya pekubata nekuda kwemaomero akaita zvino munguva ino.
Munhu akaremara mabhindauko mashoma, kunyanya kana usitorina mari yacho yekuti utange kana kusimudzira kaprojekti, ndakachofunga kuti material services ndo anogona kuti andishandirewo semunhu asikakwanisi kushandisa nhengo dzake dzemwiri, but makambani acho nezvikoro zvakavhara.
Imwe nhengo yeTracy Nyakupinda Albino Foundation, vashingirai Nyakupinda, vanoti kunyange hazvo zvakaoma kudai vakaremara vakawanda vari kuitawo mabhinda uko avanokwanisa kuitira kuti vararame.
Transport inenge isiri available. Tikutarisa hurema hwese humwe hunogona kukanganisa kunyange nemovement yevanhu, asi pane vamwewo vari kushingirira, unoona vachinohodha zvinhu zvavo pakuzotengesa prisa kanya kunyange nemamwe maauthorities, havasi kuzonyanya kuda kunetsana navo kuti muri kuitira izvi muri kuitira izvi, nekuti vanozwisisawo kuti zvinhu zvazvagara zvakaoma, munhu anenge aine mhuri yake.
Kudzamara mari yerubatsiro iyi vaibata mumaoko avo vakaremara vakaita savanyakupinda vamangwiro nevamwe vavo vacharamba vachitambura vasina rubatsiro rwavari kuwana panguva iyo hurumende iri kuzvirova dundundu ichiti iri kubatsira vose vanotambura munguva ino yelockdown. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.